Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvakare, maneru anasi uri musi wesvondo, ndira 12/2025. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC, ndichiti vezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti vamwe varairidzi vanogona kutadza kuenda kumabasa nekushaya mari. Asi hurumende inoti zvinhu zvose zviri mugwara uye haitarisire matambudziko pavanovhura zvikoro. Kekutanga munhoroondo yenhabvu munyika vanhukadzi vane chitsama vari kukwikwidza musarudzo yekutora zvinzvimbo musangano reZIFA. Iyi ndiyo mimwe yemitoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, rinoti vamwe varairidzi vari kumaruwa vanogona kutadza kuenda kubasa pachavhurwa zvikoro nechipiri nekushaya zvikwanisiro. Munyori mukuru musangano iri vaRobson Chere vanoti vachange vachipinda munaurirano nehurumende kuti vaedze kugadzirisa nyaya dzekuwedzerwa kwemihoro. Vachere vanoti rimwe dambudziko ririko nderekuti vamwe vadzidzisi havasati vave neruzivo rwezvirongwa zvedzidzo zvitsva kana kuti curriculum yeheritage curriculum iri kutanga gore rino. Ngatinzwei vachitsanangura.
Sandora tirikupinda rimfestiri zvikoro zviri kuvhurwa panguva ino upenyu hwakaomarara. Panguva ino vabereki vari kutambudzika kunge vachiwana mari yekuti vana vadzokere kuzvikoro. Pamwewo zvekare nevarayiridzi vari nemihoro mishomanini tiri kubva muhoridhe yekisimusi dzekunge vari panguva yakaoma zvekare kuti vange vachiwana mari dzekunge vachitofamba kudzokera kuzvikoro kuti vange vachinoita basa pamwe nekunge vachikadharira kunyange vana vavo zvekare muzvikoro. Saka svondo ratatarisana naro isvondo rakaoma zvikuru. Isu sesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe taita musangano maringe nekuvhurwa kwezvikoro takarisa nhau dzinosanganisira nyaya yemuhoro yematicha. Tikaona kuti varayiridzi vari panguva yakaoma uye dzidzo yedu iri kudzikira. Saka hatadiklera ichi kuti sesvondo rese tichange Education Week apo varayiridzi vasiri kukwanisa kunge vachienda kuchikoro vachange vachiita nhaurirano nevabereki pamwe nekubatsira kudzidzisa kunyange vasiri muzvikoro nekuti vanenge vakundikana kuenda nenyaya yemuhoro kuti vange vachidzidzisa vari kwavari ikoko uyezve tichienderera mberi nenyaya yekutaura nehurumende kuti inge ichibhadhara varayiridzi panyaya yemihoro pamwe nenyaya yekutowedzera varayiridzi vakafanana nemaallowance ekugara kumarural area. Saka takati mari inouta kana $200 yekuti varayiridzi vange vachiwana sehardship.
Mataura imi kuti pane curriculum itsva inonzi iyo heritage curriculum, vanhu vari kunyanyoziva here kuti yakamira sei uyezve imi muri kuionawo sei?
Kune curriculum inowani yakaitwa inonzi heritage based curriculum asi curriculum iyoyo hakusati kwaane masirabhasi. Saka panofanira kuti curriculum iyoyo masirabhasi anga agadzirwa kuita kuti hwaro hwedzidzo hwacho nehunenge hushandiswa nevarayiri hwatrenwa zvekare kuti vanenge vachihushandisa sei hwaro uhwohwo pamwe nekukanzura zvikwereti zvevarayiridzi nekuti varayiridzi vazhinji vaakurarama nezvikwereti vachienda kumaloanshan vatinoti mamicrofinance vachizama kuti vange vachiwana teuyi asi vozosara vari muzvikwereti. Saka tiri kuti kumbo dambo wakata zikure kikangua ye kwa mika na edushe nisi kanzurirwa kudambirirwa ama minister machi ngazi ntezekare kuwara ili zinekutu upenyu wao ulipangua ya kaoma.
Iyo urumende ili kutambira seiju kumbiro jenyu iji?
Urumende edu panya jini horo ii wakara awano ende washi donzera sambo nekuku asitini kuti iji ziri pachena sa driver wakita kita kutinyaya jini horo uye ninyaya jito yao ndo moka saka sondora chini kuwa pahili ii sondora kuti waone zishua kuti kine crisis ndota katake iti education week saka tishangu chua ili jenzo zekare saka nyanya pa nya iyo ii kuti inge ichikati
ndezipi jiminga mpenyi jwa mungati jirikutari sana nevara iridzi uye jeneva zizi nyanyave kumaruwa parishino
ii parishino ili washambi wapango ya kao mani kutia ispini na sote foma shakanaka uye je mwenye kutikuwe zero budget kunyanya kunyaya ye education ye kuti wabereki wakiru kwa tambu wa chenita wana kushikoro wano wanao ma grant ne kutika tanzania ye urumende ye bine ya waita aishine sa kushikoro saka shikoro zungu zote hata kungi zishibatiri za wana wari kubaku mwuri zishinda wane shikare
abo vange vari munyori mkuru musanganore Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vachita uravari parunare muarare sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo mutevedzeri wevanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano rezvedzidzo vaPatrick Zumbo varamba kuti pane matambudziko aripo sezviri kutaurwa neAtuze
wangu zikora zini zikufurwa ni mtu kutiri mtu wa 14 mbina ndofunga makao na ya tinoti kalenda school kalenda hili ilikuta urakutaro kutikufurwa mtu wa 14 jakare ni mtu wa kishani mnyori mkuu wa tinoti kema ni mtu kutari waka pa jakare statement wajitini ilanyaye kutikufurwa mtu wa kitiri oo mwakare anyaye kumero kwa bereki anyaye kumero kwa bereki tinoti kwa awana vano kono kumero hapo ni hapo ito kwa dicho ocho asi tindasta jaku vrajitoro ere mazela tinoti kwa bereki waka omero kwa hindo vrajitoro wani vana wajibu ita uchikoro kwa bereki wajibu ita nepano kuna napo kutikati babada revana kukoro ebe kukanya to kwenye kiraja kino tawara kino wando kutawara kiki kana mpereki akira gauti ata omero ana mare akitati kiki mwana wake aende kukoro ano gura kuenda kukoro kwe mwana wake ano tawara newa kile kukoro kuti parisi ino ndio mare angina yondoza angina zoishi atindi nita rizira kuti mkua kati jaka nizira
tinotarisa zvakare kuti pane new curriculum yamuri kutanga iro gore rino vamwe vari kuti parizvino havasi kunyatsozoti zvichange zviri kufamba sei imi munoti chii pacurriculum yeheritage
hamuna kuti vari kutaura kudaro ndivanani nokuti nyaya yatiri kutaura nezvaheritage based curriculum tiri kuti chinhu chakapanhidzira kane curriculum yanga iripo yanga iti competence based curriculum saka hatisi kutaura chinhu chitsva chinhu chaichagara chiripo tiri kupanhidzira apo neapo saka ndiri kutoshamisa navela kana uchindiudza kuti pane vasiri kunzvisisa nezvecurriculum chatinoziva ndekekuti varayiridzi vedu vese vakuziva chatinoti heritage based curriculum panganguva nevairi vatatu vasati vakunzisa chatinoti heritage based curriculum asi tine urongwa hwekuti panenge tichifambira mberi kunyanya iro temu rinoiyi munhu wese anenge akunzisa chatinoti heritage based curriculum
mungambotitsanangurira here muchidimbo kuti inorevei heritage based curriculum iyi
heritage based curriculum chekutaura chewe dhirechiringiripo rekuti heritage tiri kuti iko zvino mukudzidza kunenge kuchiita vana vakudzidza vachiita livharedzi ndati kutaura pachirungu pane zviwanikwa zvedu yatinoti heritage ine mapoka maviri yatinoti intangible heritage yatinoti intangible heritage iyaye tsika nemagariro edu sevanhu vezimbabwe kozouya inonzi tangible heritage inosanganisa zviwanikwa zvedu nezvimwe zvine chokuita nezimbabwe saka hatisi chiri zvitsva itori shoko rokungoti heritage asi tiri kutaura zvinhu zvatakagara tichingoita
avo vanga vari vaPatrick Zumbo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvedzidzo vachitaura nesu vari muHarare. Vai. muteereri yechino chiziviso chakakosha. Tare kukwanisa kukupa inau zedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepa Facebook mazuwa ose. Kana mchida kubata na nesu padande mtandere WhatsApp. Vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi update. Mochaga pakanzi VOA Shona. Moti farira kana kubaya follow. Kuneva nuda kushandisa link. Muno kwanisa woku enda pa Facebook page yedu. Patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Kovana inevamwe na uze Studio 7. Zinotema zisi na divi. Rajaka rerekera. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Kana kuti Youth Forum muchichipiwa na Taboka Nyube we Studio 7.
Tino kugamuchira ikuchirongwa chevechidiki chesondo rega-rega chamunopiwa neni Taboka Nyube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Luke Mukobo avo vakatanga sangano rechipinge Vulnerable Children Intervention Program rinobatsira vechidiki. Tiri kukurukura nezvenyaya yehuwandu kana kuwedzera kwemhosva dzinoparwa muZimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tiri kukonzera kuti vana vaite misikanzwa, vasunde, vaita violent zvii sekutanga chikonzero yetinoti e separation neva direct nevana because of maybe the economic situation and people have got what is so called the green pastures maybe the end of the day the green watch or auna sikoni kase ikoko because takape mugai ikoko so vana vedu nhasi havasisina that parental care yaitwa kare kuti vana ana sekuru vana ana mbuya isusu vanhu vakuru togara navo pasi wacho unoini munhu umwe naumwe uri kuzvifungira iye pasi yake haachafungiwe kuti vana vanoda kukudzwa vaine magariro akanaka avanga vachiitwa kare. Chimwe chikonzero chandinoona chekuti chiri kunyaka kukonzera chaizvo chaizvo kuti kame tibe ka tingati ngechirungu imitation unoenda kuona kuti alot of vana mazuva anaya vakaona munhu anoputa fodya munhu akazvicheka-cheka muhunde nemunzeve oita isusu mandaa kuchipinde tinoti zvigoragora ana maearing oita munzeve mapeni mamweni maearing oita pakati pemiro imweni oita pabatangi parurimi inoona vanhu vorikudzira.
Pabasa renyu ramuri kuita muchishanda nevana muchibatsira vana ndezvipi zvimwe zvamunoona kana kuti zera ramunoona ririro rinotanga kuita misikanzwa yakawanda?
Chipinge Vulnerable Children Intervention Program tinoona kuti vana vazhinji zera nese vatange kuita zvemisikanzwa zvine zvikraimu izvika. Ngatiti before grade 5 ipapa grade 5, grade 6, grade 7, form 2, form 3 panoita ungati paage group iyoyo iyoyo is a very critical age. Maybe vana vanenge vasati vanyatsa kuziva chikonzero ne-purpose for life. But you find out that pavanenge voenda kuma form 4, form 5, form 6, even kuma colleges. Madzira nzee ariyowo but zvinenge zvaanani because vaziva purpose for life. Ndomaonero atinoita iwayo.
Sesangano vaMugobo, ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamuri kuita kuti mubatsire vana kuti vasapinde panyaya idzi dzinozosiya mune remangwana vasungwa vaparawo mhosva?
Zvikuru zvatinoita isusuka kuedza kuti mucommunicate chaiyo chaiyo. We encourage the elderly people kuti tiite sort of mamodelers evana vedu ava nekuonawo nguva yekutaura nevana vedu. Ndinofarira sereki zvaitwa kare kuti ka kwai mwana wanhinga ati mwana wanhindi mwana wangu inini. Saka tikaona vana vanenge vachiita zviro zvatinopfungwa tisusuka haisiri tsika yakanaka UDSP yemaZimbabwe. Zvakakosha kuti titsiure vana vedu ava tisati mwana wanhingi nekuti mwana iyeye akakura aakuita zvakanaka munyika yedu tinozodada ndiye mangwana. Tinokwanisa kutiwo crime iyo iite shoma ngekuva tine konzeni ngezvekuiti zviri kuitika. Unoenda kuona kuti alot of us isusu vanhu vakuru tinoti ha ama konzeni haasi mwana wangu ini yeti
sangano renyu rava papi kana kuti chitarisa nyaya dzekubatsira veruzhinji.
We are very proud, maybe with our government, vakatipa permission to operate. Tabamchipinge, tinofara kuti tave mudistrict yepamutoko. Tichifambirana nenyaya idzodzi, tichifambirana nedingiro renyika yedu yekuti panzi izvo nyika inovapa nevene vayo. That one is not a political statement. Let me emphasize that. Kuti nyika inovapa nevene vayo, kuti isusu tikaona vana vedu vosungwa, vana vedu voritenga mapengo, we need not blame anyone. We need to blame ourselves.
Kwanhasi tokumira pano manzwa hurukuru yataita nava Luke Mugobo vanotungamirira sangano rinobatsira vana rechipinge Vulnerable Children Intervention Program. Tinokutendai kuti mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndini Taboka Nyuve muWashington DC.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba. Yesu simba rangu simba rangu.
Ndokuchingamidzai vatereri kuchirongwa chisondo rino chechitendero. Tiri kupinda muchikamu chechipiri chemaridzo yedzidziso yatakagadzirirwa naApostle Matinenga ve His Grace Ministries. Muapostoro waMwari, tinokuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu chanhasi. Tisakupedzerei nguva, ibvai mapinda mushoko mutigovere zvesvondo rino.
Tinokukwazisai zvakare vatereri vedu veStudio 7. Tinokukwazisaiwo mukoma Zininga nokukwazisai nekuda kuti zarurira mukana wekuti tikwanise kugoverana shoko raMwari tichipupurira rudo nekunaka kwatinoona kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Sondo rakapfuura takataura nawo yekuti takatumwa naMwari tikati tiri kuda kuramba tichifamba tichitsanangurirana nekudzidzisana chatakatumwa chacho. Takapfeka mureza wegoi therefore evangelism outreach mubatanidzwa wevafundisi vakamira pakutenda kwe kuti atidi kutsaudza pabasa raMwari asi chinangwa chikuru chekuti mweya iponeswe ndiro donzo redu. Vanhu vangataura vachiti ndakadanirwa zvakati, ini ndakadanirwa zvakati, ini ndakadanirwa zvakati, tisingatsvagi mashoko ekupikisana kana nekudi. Asi zvese izvozvo kunyange zvikawanika, tikanamatira vanga vari varombo vakapfuma, tikanamatira vanga vakabatwa nemadhimona akadzingwa, asi kana pakasawanikwa vhangeri rechokwadi rinoponesa, hatina chatagona nekuti chaka fira Jesu Kristu inhau yekuti vanhu vaponeswe, vabviswe kubva murima vachiendeswa kuchiedza, vabve musimba rewakaipa vachiuya kuthe kingdom yaMwari. Kureva kuti pane vhangeri raJesu, vhangeri rinonzi raJesu. Hakuna vhangeri reprosperity, hakuna vhangeri redeliverance. Vhangeri racho rinonzi vhangeri raJesu Kristu. Saka kune kutsanangudza kunoda kuitwa kwatichiramba tichidzidzisana tichienda mberi uye nemaprograms atichange tichiita nyika yose tichibatsirana nekuonesana nevafundisi kuti tiparidze evhangeri rinoita kuti vanhu vawane ruponeso. Kana toenda paverse 17 yacho inotaura ichiti evhangeri rekururama kwaMwari nekuti pane nzira yakaitwa naMwari yakasvitsa vanhu pakuti varurame. Kana pane nzira yekururama inotsanangudzwa muvhangeri raJesu Kristu ratinoti tikatarisa kuna 2 Corinthians chapter 5 verse number 21 panonzi iye akanga asina chivi kureva Jesu Kristu asi akava chivi kuitira kuti iwewe uwane kururama kubudikidza naye. Saka zvakaitwa naJesu Kristu ndizvo zvatinofanira kuti tizvitsanangudzirwe. Kana tikatenda mazviri izvozvo ndipo panouya ruponeso, kuti Jesu vakava chivi vakafa pamuchinjikwa vachiripira mhaka dzako. Zvizvozvo zvine mutsananguriro wazvo, izvozvo zvine kududzirwa kwazvinoitwa, zvese izvozvo kana zvatendwa zvapuwa kumunhu, munhu azvigashira then anowana ruponeso. Saka ukagashira vhangeri unowana ruponeso, ukatenda muna Jesu unowana ruponeso, kwete kuenda kuchechi kwete kutarisa mfundisi asi vangeri nekupupurwa kwaro kwechokwadi kwezvakaitwa namwari kubudikidza naIshe Jesu Kristu ndizvo zvaticharamba tichigoverana nazvo kuti kunyangwe nepatiri kunamata hatisi kungonamata nekuti tiroda kupfeka bhachi hatisi kungonamata nekuti tiroda kupfeka garments asi tiri kunamata tichiti takatenda mune muponesi anova Ishe Jesu Kristu baba ndinokutendai nezita raIshe Jesu Kristu ndinotenda nekuti makatida nekutida kukuru mukatipa mwanakomana wenyu Ishe Jesu Kristu kuti ave chibairo nekuda kwezvivi zvedu akafa akavigwa akamuka muzuva retatu iri dudziro yekuti chibairo ichi chakanga chagashirwa kwamuri kuti kana ani nani anenge atenda maari haachazova anoparara asi anowana upenyu husingaperi tinokutendai nesimba nekugoneswa kuti tikwanise kupupura nekududzira vhangeri irori nyika nemweya yevanhu ikohwewe sezvo makatiisa mubindu renyu kuti tikohwe mweya yamakafira muzita raIshe Jesu Kristu tinokunamatai amen
tinotenda zvikuru kwanhasi togumira pano toti chikamu chechipiri tapedza svondo rinouya tokupai chikamu chechitatu vateereri ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi ngatisanganei zvakare svondo rinouya ini ndini Ivan Zezininga ndiri muWashington DC
Tinotenda Ivanze, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa.
Vateereri, ichino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye paFacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera.
Zemitambo. Kekutanga munorondo yenhabvu munyika, vanhukadzi vane chisama vashingirira kupinda musarudzo yekutora zvinzvimbo musangano reZifa. Michael Kariati anotitaurira kuti vanhukadzi ava vari kubikirei nhabvu.
Vanhukadzi vanosvika gumi nemumwe chete vari kupinda musarudzo yezvinzvimbo musangano reZifa zvisati zvamboitika munorondo yenhabvu. Kare, paitomboshaikwa kana munhukadzi mumwe chete zvake paiitwa sarudzo yevatungamiri venhabvu. Vanhukadzi, mutungamiri wemutambo uyu vaiwanika chete mutungamiri wenhabvu yevanhukadzi yeZimbabwe Women's Soccer League. Muzvare Joyce Kapota, avo vari kukwikwidza kwemutevedzeri wemutungamiri wesangano iri, vanoti vapinda musarudzo iyi nekuti vari kuda kuratidza vanasikana vari kukura kuti vanokwanisa kutungamirawo nhabvu yepamusoro.
Tine vana vasikana vachiri kukura, vanokura vachiita vanhu vekuti vanokwanisa kuti munhu nechidzimai anogona kutungamirirawo nhabvu bhikozi iyi nzvimbo yekuti yakawanda vanhu vechirume. So vana vedu vanokura vane marole models yekuti kana Joyce Kapota akanga achitungamirira nhabvu pachikero chakakura kudaro, naiye vanogona kuzoti anogona kuzozviitawo.
Muzvare Kapota vari kubatana namuzvare Mavis Gumbo, muzvare Patience Mutumwa, muzvare Loveless Mukura namuzvare Winnet Murota kukwikwidza kuve mutevedzeri wemutungamiri wesangano iri. Muzvare Mutumwa vanoti vari musarudzo iyi kuti pamusoro pezvimwe vaedze kuyananisa kwekugoverwa kwezvishandiso zvinopiwa vanhu rume nevanhukadzi.
Kana mari ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana, kana equipment ichinge yauya ngaigoverwe zvakafanana kuvarume nekuvakadzi. Saka izvozvo pachazvo zvichaita kuti nabve vakadzi nevarume zvitariswe nedzidzo rakafanana.
Mutungamiri weZIFA achange aine vatevedzeri vaviri, mumwe wacho achifanira kuve munhukadzi. Muzare Kapota vanoti vanonokerwa nesarudzo iyi iyo iri kutarisirwa kuitwa musi wa 25 ndira, vachiti nhabvu muZimbabwe iri kurasika gwara.
Chakakosha utungamiriri wakasimba uye uri kuziva kuti tiri kuda kuenda kupi, chatingati direction.
Muzare Kudzai Kadzombe avo vari kuda chinzvimbo mubhodhi reZIFA vanoti vapinda musarudzo iyi kuti vasimudzire nhabvu yevechidiki.
Management teams edu kuti ange achibudirira, izvi zvinongokwanisika chete kana tine junior youth development policy, uye ndichaedza kuti itevedzerwe kumatayazi edu ese emuZimbabwe kuti tizowana vana vanokwanisa kutambawo muno muZimbabwe nekune dzimwe nyika nekumirirawo nyika yavo kana yakutamba.
Muzare Kadzombe vanoti nyaya yedzinhandare zvekare iri pamoyo pavo.
Kuti tinge tichikwanisa kuti tiwane mastadiums achavakwa, uyezve kuti mastadiums iwawo ange ari senge amunoona kuZIFA Village, ari maduku anoita kuti asimudzire nhabvu yevechidiki.
Vamwe vanhukadzi vari kukwikwidza kupinda mubhodhi reZIFA iri ndiye Muzare Cecilia Gambe, Muzare Alizeura, Muzare Bula Musara, Muzare Spekiwe Ndovu naMuzare Sabelo Maposa. Vatanhatu ava vacharwira zvinzvimbo zvitanhatu zviri mubhodhi reZIFA nevanhurume makumi matatu, asi hapana kana munhukadzi mumwe chete azvipira kukwikwidza kutungamira sangano reZIFA iri. Studio 7 haina kukwanisa hayo kubata vakawanda vari kukwikwidza sezvo nhare dzavo dzange dzisiri kudayirwa kana kuti hatina kukwanisa kudziwana. Asi sezvo tichienzanisa mikana, vanoda kutaura nesu vakasununguka kutibata panhamba dzinoti +12024650318. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe ATUZ rinoti vamwe varayiridzi vanogona kutadza kuenda kumabasa nekushaya mari, asi hurumende inoti zvinhu zvese zviri mugwara uye haitarisire matambudziko panovhurwa zvikoro. Kekutanga munhoroondo yenhabvu munyika, vanhukadzi vane chitsama vari kukwikwidza musarudzo yekutora zvinzvimbo musangano reZIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhabvu dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mchanganya huye, ndini muWashington DC.
Soku izika disenda bagu VOA ndebe.